Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri muswe mugovera nyamavhuvhu 15 2020 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika. Huchiri pazana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti remangwana ravo rakajeka zvikuru.
Tinogamuchira zvikuru mutongo wakaitwa naSpenda nokuti vakaita zvinhu zviri correct. Vakatonga ivo kuti isu seMDCT ndisu varidzi wemamembers of parliament aripo. Uyezve ndisu tine kodzero nemvumo yekuita recall mampis ayo anenge afoma bato rawo.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti bato ravo rinotambira nemufaro mutongo waJustice Pisirai Kwenda uyo wakarasa kupikisa kwainge kwaitwa nenhengo 12 dzeMDC Alliance idzo dzakadzingwa mumatare eNational Assembly neResenate.
Izvi hazvitishamisi izvashamisiwa nawo Zimbabwe nekuti takagara nyaya iyi yemakotsi tichiita maitiro avo tiri kuchema munyika nenyaya yemacapture government parliament tiri kuona vari kuita zvinenge zvira zano.
Asi mutevedzeri womunyori wezvekuburitswa kwemashoko muMDC Alliance vaKilford Shatiwayo vanoti havana kushamiswa nemutongo waJustice Kwenda sezvo iri garo ziva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pazana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Muchiziviso chayo hurumende yakatiwo vanhu makumi masere nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vose ava vanhu vagara vari munyika. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 5072. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 1998. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nerimwe nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezvitanhatu kana kuti vadarika 21,426,000. Uye vafa vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu nezvina. Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto nezuro vaFortune Chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvo vaine simba regugadza kana kubvisa munhu pachigaro. Vachasi vanoti vakaita basa ravo nepavanogona napo, pakatariswawo mamiriro akaita upfumi hwenyika. Asi vachasi vanoti remangwana ravo rakajeka zvikuru.
Aiwa, ndinotenda nemukana wandakapiwa kuti ndibate basa energy yakakoshera ikonomi. And the president drove no decide on our point as apply with and the kind of owners are comfortable with your changes, make it a number come back. But and the people Shushikan, the Kuti, and the Shakadar under the constituents, there are no more time with Mashanda constituents.
Kune vamwe vari kuti mabatiro amakaita nyaya yava Sydney Gata ndiwo asina kufarirwa navamunangagwa. Munoti kudii nemaonero ari kuitwa nevanhu akadai?
Ndinoti pachirungu ndinonzi speculation, nindo kungoshanda nezviri patsamba yakaiswa kuti munhu wese akwanise kuiverenga. Hapana kumbotaurwa izvozvo. Statement irimo mutsamba inokwanisa kunge ichireva anything kwete kuti izvozvo.
Asi imise munhu uye zvese munhu angaita basa rake nemazvo, munowirirana here nezvikonzero zvakapiwa navamunangagwa pakukubvisa ibasa renyu rekuva gurukota rezvemhando dzemoto?
Ndifunga kuti ane mukana wokuti nditi ndinowirirana nazvo kana kuti handiwirirani nazvo. Because ndakaapoindwa, ndakangoapoindwawo saizvozvo. Ndakatorara pandiri pambedha ipapa. Asi kusina magetsi, handina kuaplaya, handina kukumbira. Ivo ndovakaona zvakakodzera at that time. Pakundibvisa futi, ndokungofara kuti ndakabviswa nyika ine magetsi, handiwaro asipo. Ndikumbofane kupoka nepako, president ane rights yekuapoinda munhu nekumubvisa. So anything, munhu anoperforma, anokwanisa kubviswa. Ivo ndo vanenge vachiona kumusoro kwavanenge variko kuti izvo zvakamira sera. Isusu vanenge vangotatira rako basa chete. Saka kungoti paredambudziko.
Semunhu anga ari pabasa rake achiita basa raanga apuhwa nemutungamiriro wenyika, ndezvipi zvamungati mungare vedundundu muchiti makagona kubazi ramanga muinaro?
Maoko angu mapfupipfupi tobazi nekuti agone kurova dundundu. Handifunge kuti pane zvinoshamisa. Zvandakaita majaji anofanira kunge ari vanhu vasirini. Ndinongofara kuti ndakawana mukana iwoyo wokuti ndimboshandawo muenergy. Ndakuinzwisisa kuru, ndaita kumanikidza kuti ndiverenge ndinzwisise zvinhu zvinowanisa vaensendaie. Saka education yandatoita ipapapa ihombe chaiyo.
Semunhu wenyama vachasi, pane zvamungati makakundikanawo here pamanga muri gurukota mubaziri?
I think kushiva kutakakundikana. Ndina kuita zvaitarisirwawo nevakuru vangu plus nepublic. Kana iko kumagetsi ndofunga dai kunzi kana ndozvemhaka ndega. The most pamwe ndaite 5 out of 10.
Zvii zvingange zvakave zvipingaidzo zvekuti mukundikane kuzadzisa zvamaida kuita?
Kungotoka zvetese zveenergy zvaenderanawo neikonomi mamiriro anenge akaita. Petrol energy izvi zvinoenderanawo nekuwanikwa kana kushayikwa kweforex. Zvinenge zviri zvinhu zvokuti nyika tiinini ndaikwanisa kuti ndizvigadzire zvese. Pakuti ubudirire mubasa iroro zvinenge zvitoda kuti kwese kunge kuchinyatsoshanda zvakanaka.
Remangwana renyu richange rakamira sei nai vachasi?
Ndongofunga kuti rakajeka. Of course haiko zvino ndava kumbotarisawo zvakasiyana-siyana tichisanganisira kuenda kuchikoro. Hatingi fundo inobatsira. Saka ndongozvatangwa. Aiwa, ndongoramba ndichishandira nyika mukana unenge wapiwa. Ndikanzi nehurumende ichachakati ndomukana weduwo wokuti tizotova tisina veterans of struggle kwenguva imwei. Saka tizokuti kana uri MP wobva wati haishirapo ndotofanira kuitwa minista kwete.
Avo vanga vari vafortune chasi vachitaura pamusoro pekubviswa kwavakaitwa mudare remakurukota nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Nyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vanoti vari kufara zvikuru kuti mutongi wedare repamusoro vapisirai kuenda vakarasa nyaya yakapinzwa mudare nevanhu gumi nevaviri veMDC Alliance avo vakadzingwa neMDCT mudare reSenate pamwe neNational Assembly. Justice Kwenda vakati vanhu ava vakwanise kupikisa zvinenge zvatarwa neMDCT. Vamonzura vanoti vose vakabva kuMDC yavatsvangirai vakakwikwidza musarudzo pasi peMDC Alliance vanhu veMDCT.
Tinogamuchira zvikuru mutongo wakaitwa naJustice Kwenda nokuti vakaita zvinhu zviri correct. Vakatonga ivo kuti isu seMDCT ndisu varidzi vemamembers of parliament aripo, uyezve ndisu tine kodzero nemvumo yekuita recall mampees ayo anenge afoma bato rawo. Vakaona zvakare kuti MDC Alliance haizi political party asi kuti igrupu remapolitical parties anoita seven. Saka nyaya iyi inoita kuti zvese zvichipera, uyezve inotibvumira kuti tiite replace mamembers of parliament akabva iwayo kuisa mamembers of parliament eMDCT. Takakosha ndechekuti vanhu vakaendesa nyaya ikudare eMDC Alliance inyaya yechi7 yaia kukori yavaendesa kucoach vachiruza ka7 kakare.
Imi sebato muchaenderera here mberi muchidaidza nhengo dzeMDC Alliance dziri mudare reparamende pamwe nemusenate?
Hakuna nhengo dzeMDC Alliance dziri muparamende, kune nhengo dzeMDCT DMP ne MDC yavanube zvichishandisa zita reMDC Alliance. Isu zvatinongoita ndezvokuti kana munhu asisiri member yeMDCT yakasiwa navatsvangirai, mutemo unotiti anofanira kubva akisiya chinzvimbo ichocho topiwa munhu webato reMDC yavatsvangirai. Changwa chedu chekubvisa vanhu muparamende, vanhu vari kuzvibvisa vega muparamende nekujoina mamwe mapato iro bato rakavapinza muparamende riripo.
Kune vamwewo vari kuti izvo zviri kuitwa nemi pamwewo nedare reparamende zvine zvematongerwo enyika mukati. Pakatariswa kuti izvo vaNelson Chamisa vakakwikwidza vari mutungamiri weMDC Alliance vakapinda mumatare vachikwikwidza kukundwa kwavakaitwa navamunangagwa vakamirira MDC Alliance, vachiti sei matare iwayo akavatambira semumiriri weMDC Alliance ine vanhu vakazopinda muparamende.
Kwete, Alliance Agreement inotaura iyo kuti kuti uite mutungamiri weMDC Alliance unofanira kunge uri iwe president weMDCT. Saka Nelson Chamisa pakafa watsvangirai akazvipa masimba ekuita president weMDCT kudara. Ndoo zvinhu zvakamupalaisinzi rekuti aite presidential party yeMDC Alliance. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zviri pachena pane Alliance Agreement. Alliance Agreement inotaura kuti mapato ari mualliance charamba ari mapato akazvimiririra, uyezve kana achinge asarudza nhengo dzeparamendi dzava muparamendi dzinenge dziri pasi pemapato iwayo. Zvakanyorwa zviripo mumagwaro. Saka nyaya iyi hatisi isu takaenda kukoti, ndivo vakaenda kukoti kwacho. Vanoenderei kukoti vanoziva kutaura kwavo kuti koti iyi yakatengwa, vanoenderei ikoko? Pavanohwina vanoti zvakanaka, pavanodyiwa votanga kuchema chema kuti koti yakatengwa. Ndizvo zvinoita vanhu vanenge vakundwa izvozvo.
Vamonzura, kune vamwe vari kuti izvo mungave henyu muchifara nemitongo iri kupuhwa nematare uyezve mitemo iri kurerekera kwamuri, asi veruzhinji vari kukuonai semunhu ari kusvika pamusangano pane vanhu akatasva bere, munoti kudii nazvo?
Kwete, tinongozita takazvinzwa vanhu vachiti takatungwa nezano takaitwa sei. Ini handambobvira ndaita kana kuti business nezano tefa, handirambobvira ndatakura pagushungo dheri nemota dzangu, handina kubvira ndatengerwa Benz naGrace Mugabe. Kwete, ini ndakamirira bato rangu MDCT. MDC yakasiwa navatsvangirai, rine bumbiro remutemo, rakasainirana Alliance Agreement nemamwe mapolitical parties. Alliance Agreement yacho ndiyatotevedzera. Chiripo ndechekuti ini ndiri munhu anotevedzera mutemo, ndiri munhu asingade zvinhu zvekumbunyikidza vanhu.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Hlatiwayo Awa vanoti MDCT iri kufarirwa nematare edzimosva nekuti inodyidzana nezanu PF.
Izvi hazvitishamisi izvashamisiwa nawo Zimbabwe nekuti takagara nyaya iyi yemakotsi vachiita maitiro avo tiri kuchema munyika nenyaya yemacapture deals. Government, parliament tiri kuona vari kuita zvinongoshira zanu, tiri kuona kukumakotsi vanoita zvokuda zivu. Munoziva pataenda kosi makotsi paya nenyaya yekubirwa kwakaita president Chamisa, inyaya yakabatwa-batwa zvisina kunaka zvokuti izvozvi ndo zvakwadza futi nyika. Saka panyaya iyi hazvitishamisi nekuti vangodzokorodza zvavari kungoita, nekuti nyaya iyi yakafanana nedzama rakanyorwa pasi inonzi script. Varongotevedzera zvavakanyora nenyaya yekuti vari kutya vapresident Nelson Chamisa, vari kutya bato reMDC Alliance. Saka vari kuriga, vari kutobira zvido zvevanhu, nekuti vanhu ava vakasarudzwa pasi semutemo wenyika weZEC wemaelections unoti munhu anosarudzwa ari pasi pebato rake, bato rake ndorokwanisa kumubvisa. Ende bato rakapinda vanhu ava vari ibato rinonzi reMDC Alliance. Saka zvekuti MDCT inoita zvinhu izvi yakunzi ndo yava vari dzivi vemaMPs hazviti pamutemo, hazviitenderwi, asi ivo nenyaya yekuti vanokondrolwa nezanu PF inova yakacapture macertain institutions vanongotevedzera zvoda bato rezanu PF, nokuti bato rezanu PF raparara.
Vasati vatataura neMDCT vari kuti izvo pamutemo pakapindwa sarudzo dza 2018 MDC Alliance wave mubatanidzwa wemapato manomwe, bato rega rega rainge rine vanhu varakaendesa kuti vanokwikwidza. Nekudaro vose vakakwikwidza vakamirira MDC Alliance vachibva kuMDCT, vanhu vachagara vari vebato reMDCT. Munoti kudii nazvo?
Mainda protections anenge achiitwa nevanhu vanenge vachida zvavanenge vachida vakaronga ndo zvataura kuti yakafanira nedrama rakanyorwa. Vakanyora script ravo ravari kutevedzera kuti richafamba so, asi zvese zviri kuitirwa kuda kumbunyikidza nekuba vhoti yevanhu yavakaita yavakavhota kuvanhu vavo. Vanhu vakavhota, mukabvunza vanhu vanoziva zvavakavhotera. Hazvitombodi kana umwe munhu ataure kuti vanhu vakavhotera chii. Vanhu vakavhotera MDC Alliance napresident Nelson Chamisa, ende zvinozikamwa izvo kuti bato reMDC Alliance rakaita congress yaro maMPs yavangarwewo they were part of kucongress ikoko, nekuti constitution yedu inotaura kuti maMPs ari part of the congress. Vakasarudza vaNelson Chamisa kuti vange vari president. Zvinozikamwa izvi zvekuda kungozokonesa nekuchenesa mutemo kuti uende kuzvinhu zvavo zvavanodaiwo kuti vaite. Zvazvimwewo zvavari kuita izvozvo, asi tiri kuona vanhu vari kuziva, vanhu vari kuzviona, ende tichagadzisa zvinhu manje manje. Zvinhu zvinga zvakufamba zvakanaka, zvese zvavari kuita izvi zvichapera.
Vasatwayo, mungatsanangure kuti sei imi muchienda kumatare edzimhosva kana muchiti izvo matare aya ari kushanda nezanu PF?
Zviri pachena zvatinofanira kuti tiite sevanhu varinge vari munyika. Tinofanira kuti tiite zvese zvinoda kuti zviitwe munyika, kuitira kuti pasasara pane anything chinonzi hachina kuitwa. Isu tinongoenda kumatare tiratidze nyika yese yeZimbabwe iona kuti zvinhu zvakamira sei, nekuti chokwadi chinozikanwa achida kuvigwa, chinozikanwa nemunhu wese. Because nyaya yemaelections haisi nyaya yekuti kana yemapolitical party, haisi nyaya yekuhandisa zvinhu, inyaya inonga ichitozikanwa nemunhu wese, nekuti political party inoexista kuti ivhoterwe nevanhu. Saka zvemapolitical party hazvisi zvinhu zvakahwandika, zvinozikanwa nemunhu wese wemunyika. Saka patinenge tichera toda kuti vanhu vazive vaone kuti zvinhu zvakamira sei, matare avo ari kufambiswa sei, zvese izvezvi chokwadi chabuda pachena manje. Vanhu vese vakuzviona, nekuti dai kusina kuitika zvakadaro chokwadi hachinge chiripo chichinge chichizikanwa. Asi izvi zvakuzikanwa kuti zvese zviri kuitwa nenyaya yekuti zanu PF iri kutya vaChamisa, zanu PF iri kutya MDC Alliance. Saka zvakuoneka manje, zvapachena, tavasasika manje. Saka zvakutoti vana veZimbabwe vakuzotokafamba sei, taakudii.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Hlatwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucia Gunguo.
Makadi zvenyu tarangunde kwa mai gunguo kana kuti pastor gunguo tetedino zi Eternal Word Ministries International. We are based here in Harare, Harare kutitira zvakanaka.
Tinotarisa kuti panguva ino ye COVID muri dzakawanda dzakavharirwa mudzimba pasi rose zvizva mukakurudzire nyanya madzimai panguva ino ye COVID-19.
Madhelasi nguva yatiri kaizi inguva yakati tionerei. Unoziva kana kuri kuno kuZimbabwe kwedu panguva yakapfuura mashure takaita zvakaremwe disaster ratanga tinaro recyclone idai. Zvazvo kuti takangoperwa tisise nyika. Dambudziko rechimanimani rakave dambudziko redu. Tisina kugara futi zvenguva kunyanya especially madzimai mweya wokubereka. Unenge waakuchitarisa zvino kuti ndosvidiri nevana because kunyanya isu vana mai ndichitotarisa mhuri. Iko zvino necovid yatinayo iri kutaura zvesocial distancing kuti vanhu vanofanira kugara kure nakure. Hamufaniri kukwazisana, hamufaniri kudini, muchigeza maoko. Vana mai vakaomerwa kutarisa vana pano dzimongo unenge une vana kana vaviri kana vatatu. Woda kuona kuti uyu akagadzikana here, woda kuona kuti uyu azodini, vagara vari here mumagarisana vanofanira kuita. Saka zvechokwadi nguva yatiri yakatiomera zvokuti zvoda kuti vana mai panguva yatiri ikai vanyatsosunga dzichisimba. Iko zvino tiri kuona munyika medu macases acho ari kutoita achiwanda zvokuti ndopakuda kunyatsochengetedzwa mhuri.
Kurudziro yamungape ndeyeyi?
Kurudziro yangu kumadzimai chekutanga ndeyekuti COVID-19 iriko ende iri serious. Ngatisaitei zvekutamba nayo, tinyatsotarisa mhuri dzedu kuti dzakagadzikana padzimba here. Nokuti kana tikarivara sana mai ndopaunopiti kuona umwe mwana atoenda kuvaraini akunotamba. Paanoenda ikoko zvaanobata nezvaanosangana nazvo hatichazvigwani chemhuri yese tinenge tava nedambudziko. Saka kurudziro yangu yekutanga ndeyekuti isusu vana amai tisi kazhinji macustodians emhuri, tisi tinochengetedza kuona kuti baba vari papi, mwana ari papi, vari kutambira kupi. Mhuri dzedu dzachengeteka. Uye kutora chinhu ichi kuchiita chinhu chiri serious kuitira kuti mhuri dzedu dzichengeteke.
Tombotarisawo pakubatawo mhuri semudzimai uyezve tichiona kuti vana baba zvakare vari mudzimba, zvii zvamuri kuona uyezve zvamungawanikwe imi muchikurudzira madzimai panguva ino pakubata dzimba dzavo?
Regai ndipi mavheka hongu vana baba vari mudzimba, bati zvatipa futi rimwe dambudziko nekune rimwe rutivi zvokuti vana amai ava kana vachitaura pachirungu vanoti double tragedy. Kureva kuti uku uri kutarisana nevana, uku zvakare watarisana nababa, ende baba vakangogara varipo tamba. Rimemba kubva paya patinonzi sikana apimbana nemukomana wake vadanana varoorana, kazhinji kana vari vakomana vanenge vachishanda anoita baba most of the time anenge ari kubasa. Zvino iko zvino izvi for the first time kune vakata even vamwe vari kutifonera for the first time ndonguva yakareba yaabvo akatarisana nemurume wake kudai pasina munhu kwaari kuenda. Saka kupopotedzana kuri kuwanda, kusanzwanana kuri kuwanda, kurovana kuri kuwanda. Saka ndoda kungokurudzira vana amai kuti uku kuine mhuri kuine vana vamuri kutarisa, uku kwaita futi baba vamakatarisana navo. Chikuru kuti dzimba dzedu dzichengetekeka, mwaka watindokuti mudzimai ngaatogona kunyarara nekuti zvinoita kuti vanhu vagumburisane zvakawanda. Vana amai munguva yatiri inoi yecovid mafrustrations anenge akawanda nekuti malosses anenge aitika anenge akawanda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Lucia Gunguo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirane mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova kuti timbokurukura navo pamusoro pematambudziko angadai ari kukonzerwa nechirwere cheCOVID-19 mukurarama kwevanhu zuva nezuva. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda vaJonga Kandemiri, mufaro kwamuri nevateereri venyu.
VaGokova, tiri kuona sekunge upenyu hwevanhu hwashandurwa nechirwere choCOVID-19 raramo yavo yezuva nezuva. Zvii zvamungataura zvamuri kuona zvashanduka mukurarama kwevanhu zuva nezuva?
Ichokwadi kuti upenyu hwashanduka. Whether tikutarisa vanhu vanga vachienda kumachechi, whether tikutarisa vanhu vari kunda kumabhawa, vaiungana kumabottle store, vaienda kubhora, vaiflya nendege, zvese hapasina zvinhu zviri normal. Saka tiri padambudziko muno muZimbabwe rekuti iro even mafambiro acho atakuita akuti isa mukushungurudzwa kwakawanda, kwekuti vanhu vanenge vachinzi tipei matsamba ekufambisa, vamwe pamaroadblocks pacho tsamba inongotorwa yotobvarurwa zvanzi dzokera kumba.
Totarisawo panyaya dzeukama neushamwari vagokova, dzakanganisikawo zvakadii munguva ino yechirwere choCOVID-19? Tichiona kuti vamwe varwere veCOVID-19 vari kutadza kana kutoshanyirwa kuzvipatara, kana vamwe vasiri veCOVID-19 chaivo havasi kukwanisa kushanyirwa kuzvipatara. Vashaya vari kuvigwa zvasiyana nezvaiitwa kare. Zvii zvamungataura?
Ndine vandinoziya vakati wandei vatakarasikirwa navo nechirwere ichochi. Ichokwadi kuti vanoti kana vaestablisha kuti munhu afa nechirwere ichi, vanoti even vanhu musaende kunobata maoko, musaende kunochema, mangwana acho munhu anenge akutovigwa. Pane vandotoziya vekuti ndaifanira kuchema navo ndichibata maoko, but hazvisi kuita izvozvo. Saka ndo mamiri aita zvinhu, ekuti iko magariro edu ataita kudhara zvasiyana zvikuru nezvatatarisana nazvo. Zvekuti iko izvozvi kuti kana ukanzwa kuti hama yako yabatwa ine COVID, haugone kusununguka kuenda kunotarisa kuti hama iri sei, upenyu hwacho hwakunetsa.
Totarisawo veruzhinji, muri kuonawo vari kuita bandiko ravo here mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi? Tichinzwa kuti chiri kukwira zvakanyanya, uye munzvimbo dzaachifungidzira kunzi hachingakasike kusvika zvakaita sekumaruwa, tiri kunzwa kuti chasvika ikoko. Zvii zvamungataura?
Problem yatainayo ndeyekuti transmission yava community based, because vanhu vanozivana, vakuti because tozivana tinogona kutaura tisina masks, tinogona kucompromisa social distancing and so on and so forth. Mapurisa nemasoja vari kuedza kuita enforcement yavo, but dambudziko ripo ndekuti sometimes vanoenforcer vaine hasha dzisingaite kuvanhu vasina awareness. Chatoda kutanga nacho muZimbabwe ndeche awareness. Awareness programs dzofanira kuranwa nevanhu vasiri mapurisa, vasiri masoja, machurch, civil society and so on and so forth. Mapurisa nemasoja vozoitawo enforcement yavo, but hapana ukama huripo pakati peawareness programs neenforcement programs.
Manga makateerera kuna sashigaro vesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi vachiti remangwana ravo rakajeka. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo rinotambira nemufaro mutongo waJustice Pisirai Kuenda, uyo wakarasa kupikisa kwainge kwaitwa nenhengo 12 dzeMDC Alliance, idzo dzakadzingwa mumatare eNational Assembly neresenate. Asi mutevedzeri wemunyori wezvekuburitswa kwemashoko muMDC Alliance, vaKilford Hlatwayo, vanoti havana kushamiswa nemutongo waJustice Kwenda sezvo iri garo ziva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika